Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 16 Mbudzi 2022. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Chakangoitika ndechekuti zvichemo zvavo zvokuti vatongwe vachibva kunze ndizvo zvakangosiyaniswa chete kuti vasikana vachaita chavo chichemo vakazvimirira vari voga, vasitole voitawo chavo chichemo vakazvimirira vari voga.
Mutungamiri webato rinopikisa Resistance Coalition for Change, vaNelson Chamisa, vanoti vanofara zvikuru kuti vatsigiri webato ravo gumi nevana vakabudiswa mujeri mushure mekupiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso.
MaRTGS ari kuramba achierodwa pari zvino izvi ambostabiliza zvavo, but mukatarisa zvinotengwa manje vana muzvina bhizinesi havasi kurudyusa maprices avo, ari kuramba achingoita running wild because hakuna price control.
Zimbabwe Federation of Trade Unions inokurudzira hurumende nemakambani akazvimirira kuti vabhadhare vashandi vavo mari dzemabhonasi dziri mumadhora ekuAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa Resistance Coalition for Change, vaNelson Chamisa, vanoti vanofara zvikuru kuti vatsigiri webato ravo gumi nevana vakabudiswa mujeri mushure mekupiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Vatsigiri veCCC ava pamwe chete navaJob Sikala navaGodfrey Stole vari kupomerwa mhosva yokukonza mhirizhonga. Vachinyora paTwitter pavo, vaChamisa vanotenda magweta anomirira vanhu ava vachitiwo vaSikala vanofanirwa kubudiswa mujeri sezvakaitwa vamwe. Tabata vaJeremiah Bhamu kuti tinzwe mamiriro yakaita nyaya iyi.
Nezoro takapinda mudare navaSikala, nyaya yavo yaifanira kutanga kutongwa muzuvaro nezuro, asi hazvina kuzofamba sidaro kuda kwekuti gweta ravekumirira vaStole rakanga risina kupiwa mapepa akakwana ane chekuita nemhosva iyi. Nokudaro vakazokumbira dare kuti vapiwe mukana wekuti vaongorore mapepa avanga vapiwa, nyaya yozodzoka yotongwa. Saka nyaya yakabva yafudzwa mberi kusvika musi wa24 November, ndopatichapinda mudare kuti nyaya iyi izotongwa. Pari zvino takamirira kuti 24 November asvike, takaisa chichemo pamberi pedare chekuti vaSikala vachitongwawo vachibva kunze sezvaita mumwe wavari kutongwa naye vaStole, zvakare nevamwe vakasungwirwa nyaya idzi dzekunyatsime vose vakapiwa mukana kuti vatongwa chibva kunze, angosara ndivaSikala voga. Chichemo ichi zvachave pamberi pedare, dare rati richazoda kunzwa kukakavara kuchaita magweta pamusoro pechichemo ichi nemusi wechishanu 18 November, robva razogura mutongo kubva ipapo.
Vabhamu, chii chakakonzera kuti vaStole navaSikala vapatanidzwe panyaya iyi?
Vana kupatsanurwa vachiri panyaya iyi vari vese pamwe chete. Chakangoitika ndechekuti zvichemo zvavo zvokuti vatongwe vachibva kunze ndizvo zvakangosiyaniswa chete kuti vaSikala vachaita chavo chichemo vakazvimirira vari voga, vaStole voitawo chavo chichemo vakazvimirira vari voga, asi nyaya inoramba iri nyaya imwe chete, vachitongwa pamwe chete.
Tinoona kuti vaStole nevamwe venyatsime vanga vari mujere vakapiwa mukana wekubisa marie chibatizo asi vasikala vari kungorambirwa nazvino wese pangave nechikonzero here chepasi pomutemo yekuti zvinhu zvakadai zviitike
chikonzero chaicho chiri pamutemo hatisi kuchiona chinosakisa kuti vanyimwe bheyo nekuti mutemo uripo pachezvawo unototi munhu haafaniri kugariswa mutirongo kufanana nemunhu aive kutopika mhosva iye asati atongwa ndosaka mutemo uchiti nyaya kana ichinge yangopinda mudare ngaitongwe nekukasira kuitira kuti vanhu vasagare mujeri kwenguva yakarebesa vasati vatongwa
vakadini vasikala utano hwavo hwakadini
utano hwavo hwakasimba zvakare vanotaridza kuti vachiri vakagwinya vongova netariro yekuti vachimbodzokera kundosangana nemhuri yavo vapiwewo zvakare mukana unongopiwa mumwe munhu wese wemuzimbabwe wekuti vatonge vachiva kunze asi kunyange zvakadaro vanotaridza kuti vachiri vakagwinya zvakare vachine ushingi kwavagara vainavo
avo vange vari rimwe remagweta vanomirira vajob sikala navagodfrey stole vari parunhare kuHarare nestudio 7 Mumwe mubatanidzwa wemasangano evashandi veZimbabwe Federation of Trade Unions kana kuti ZFTU uri kukurudzira hurumende pamwe nemakambani akazvimirira kuti vabhadhare vashandi vavo mari dzemabhonasi dziri mumadhora ekuAmerica. Zimbabwe Federation of Trade Unions inoti kuvabhadhara nemadhora emunyika kunoita kuti varasikirwe neuremu hwemari dzavo. Munyori mukuru weZFTU vaKenyas Shamiarira vanoti nekuda kwekuderera kwesimba redhora remunyika richienzaniswa nedhora reAmerica, mushandi akatambiriswa bhonasi yake iri kumadhora emunyika haazooni kukosha kwedikita rake. Vashandi vakawanda vari kutarisirwa kutambiriswa mabhonasi avo kutanga mwedzi uno, uye hurumende yakatozivisa kuti ichange ichibhadhara vashandi vayo mabhonasi avo. Pamusoro pezvo, vopiwa $200 emadhora ekuAmerica sebhonasi inobva kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navashamiyarira pamusoro penyaya iyi.
Both private neku hurumende neku public sector dai vanhu vaedza nepose pavanogona kuti vatendewo vashandi nema USD.
Sei madaro vashamuyarira?
Nekuti ma RTGS ari kuramba achierodwa pari zvino izvi ambo stabilizer zvavo, but mukatarisa zvinotengwa manje vana muzvina bhizinesi havasi kureducer maprices avo, ari kuramba achingoita running wild because hakuna price control and zviri kuita kuti nyangwe dai mushanda akatambira mari ingave yakawedzerwa zvakadii anonosangana aine nange mutange yemaprices atingati empengwa. So ndo zviri kuita kuti tisanyatsotarisana nekuwana pundutso sevashandi vari muprivate nevari kupublic sector.
Iyo mari yebhonasi ichine chiremera chaiyo here chekare?
Right, tikange totaura mari dziri kuwanikwa dzemabhonasi nevashandi, chiremerera chadzo chiri pakati nepakati, chiri mumuzeke muzeke nekuda kwekuti vamwe vashandi havasi kuiwana yese at one go, yatingati kuipiwa kamwe chete 100% bonus yavo, iri kupiwa in staggered phases. Saka nekuda kwekuti vazhinji vachona havasi kuiwana zvekare iri muma USD zvikuru sei kuprivate sector, iri kuuya iri kuma RTGS. Saka dzimwe nguva inozoyaya irodwa nemabankrupt charges, zvinoita kuti iwanikwe isina simba rekuti iwanise mushandi zvaangave neshuwiro yazvo kumhuri yake nekwaariye semunhu anenge asevenza kwegore rese achida kuwana upundutso.
Ko, kuvashandi vehurumende
kana vari vashandi vemuhurumende, takanzwa kuti minister vefinance vakam dispatcha kuti vapiwe ma 100% in USD, but mari iyoyo vari kuipiwa zvekare iri mumafezis. Tikawadzwa zvekare kuti His Excellency President E.D. Mnangagwa vakavapa an extra allowance yekuwedzera pamabonus iwayo. Saka nubuda kwe kuti aisi kungoya iri kamwe chete. Zine ita kuti isave ne udzamu wa inofana kuti inge ichi pakumushandi agwana wokupembedza rifarake raapedza kwegore rese achiita. Asi zvakadaro tinongotenda kuti vagona kupiwa ngavapiwe nekuti nyaya dzemabonasi hadzidzidzire kuti tingati isusu mungazoendesana kumatare edzimhosva kana kudii. Kana mapiwa motambira, asi kana wapa ibva wangopa uchiziva kuti wapa. Haikona kupa uchita zvechinyepu nyepu kuti nobvo kupai ndozokupa apo ndozokupa apo. Zvinoita kuti chiremera chachona chechinangwa chekupa munhu bonasi chekutenda kwacho chisazonyatsobuda maringe nezvatinenge takatarisira sevashandi.
Munyori mukuru weZimbabwe Federation of Trade Unions vaKenya Shamiarira vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano rakazvimirira reZimbabwe Women Against Corruption Trust rinoti vanhukadzi nevasikana ndivo vanonyanya kutambudzwa neuori huri kuitwa munyika pamusoro pemabasa avanotarisana nawo. Zimbabwe Women Against Corruption Trust inoti hurumende inofanirwa kubatsira mukuona kuti vanhukadzi vanokwanisa kumhangara nyaya dzeuori vasingazikanwi kuti hurumende igoongorora. Mukuru weZimbabwe Women Against Corruption Trust Muzare Sandra Matendere vanoti mabasa anoitwa nevanhukadzi ndiwo anoita kuti vasangane nezveuori kupfuura vanhurume, vachiti madzimai anobvisiswa mari yechioko muhomwe kumakiriniki, kuzvipatara, kuzvikoro vachitsvaga nzvimbo yevana vechikoro, kwavanotsvakwa mvura, kwavanotora magwaro ekuzvarwa kwevana nekuzvipatara uko vanoti vave kubvisiswa mari yechioko muhomwe kuti vabatsirwe kuzvara vana vavo. Muzvare Matendere vanoti madzimai vanotya kutaura mari dzavanobvisiswa nekuti vanenge vachida kubetserwa uye vachitya kumhangarira vanhu vanobhadharisa mari dzechioko muhomwe. Sangano iri rinokurudzira hurumende kuti ibatsire mukuti madzimai akwanise kumhangara nyaya idzi nenzira isingavapinzi mungozi, asiwo hurumende ichisunga vanhu vari kuita izvi. Tabata Muzvare Sandra Matendere kuti tunze zvizhinji.
Sangano redu rakaumbwa mugore ra2021. Tine donzvo rekurwisa uori. Takanangana nekuti uori unokanganisa sei mararamiro emadzimai nevanasikana. Takaona izvo kuti kunyange zvazvo uori uchikanganisira munhu wose, madzimai nevanasikana ndoo vanonyanya kuafektwa neuori nokuda kwemabasa avanoita nekutsvaga maservices kunzvimbo dzakasiyana-siyana, zvinozoita kuti vasangana neuori munzvimbo idzodzo dzavanenge vachitsvaga maservices. Somuenzaniso, madzimai ndivo vanonyanyoenda nevana kumakliniki vachinorapisa vana, ndivo zvakare vanonotsvaga nzvimbo dzevana muzvikoro, ndivo vanonotsvaga mvura kana mamwe maservices ekukanzuru, kunotsvaga mabirth certificates evana zvakare madzimai ndivo vanonyanya kuenda ikoko. Uyezve madzimai vanonyanya kuenda muzvipatara vachinotsvaga tinoti masexual reproductive health rights, pavanonotsvaga mafamily planning, pavanoenda vakazvitakura nekutsvaga zvimwe zvakasiyana-siyana. Saka vane mukana wakawandisa kuti vasangane neuori.
Zvamuri kuona mubazi rezveutano zvamunoda kuti zvigadziriswe ndezvipi?
Isu seZimbabwe Women Against Corruption Trust tinorwisa uori, zvisinei nekuti waityira kuprivate sector kana kuti kupublic sector. Tinongoti uori hauna kunaka, hunokanganisa upfumi hwenyika uye hunokanganisa mararamiro evanhu. Pari zvino tine kampeni yatiri kuita yekurwisa uori mubazi rezveutano. Takatanga kampeni iyi mushure mekunge taona kuti pane nyaya dziri kuramba dzichibuda nyaya dziri kuitika muzvipatara nomakliniki. Madzimai akazvitakura pavanenge vachida kunotsvaga maservices, pavanenge vachienda kuscale, pavanononyoresa nepavanonosununguka. Pane nyaya dzekubhadhariswa mari dzeuori dziri kuitika mumakliniki imomo. Takaona izvo kuti madzimai vari ku kutya kutaura nyaya idzi vanongozi taura vari kumaraini but havasi kuripota zviri formal saka inyaya dzatiri kuona kuti dzekuramba dzichingoenderera hadzisi kugadziriswa saka ishuviro yedu yekuti hurumende igadzirise nyaya idzodzi dziri kungotaurwa dzeuori huri kuitika mukati mebazi rezveutano nekuti madzimai ari kuzopedzisira vakuzotungati macomplications vamwe vakuzozvarisa vega vamwe vakuzvarira munzira vachienda kune mamwe mahospitals kwavanonga varefeiwa kunonga kuri kure nepavanonga vachifanira kusunungukira saka ndo maissues amwe atiri kuda kuti agadziriswe iwaya
mava nenguva yakadini muchiongorora nyaya iyi
kubva muna September gore rino tanga tichiita tsvagurudzo munzvimbo dzakasiyana siyana dzataifamba tichida kunzwisisa matambudziko ari kusangana nemadzimai nevanasikana pavanonga vachitsvaga maservices esection reproductive health rights kusanganisira mafamily planning pavanononyoresa kuchipatara vachinyoresa mimba dzavo nepavanozonosununguka ndopaibuda maissues akasiyana siyana tichienza vachitaura izvozvo kuti vari kubhadhariswa mari dzeori dzekuti vakwanise kuzobatwa zvakanaka uye kuti vatenge mamwe mamethods efamily planning avaifanira kunga vachiwana pachena ndizvo dzimwe nyaya dzanga dzichibuda kubva kune madzimai nevanasikana
makambotaura nehurumende here pamusoro pezvamakawana uye hurumende yakati
ishuviro yedu seZimbabwe Women Against Corruption Trust kuti hurumende ichateererawo zvichemo zvedu zvinova zvichemo zviri kubva muvanhu vari kuti ivo mabatirwo ari kuita madzimai akazvitakura muzvipatara asiyana neaiitiwa kare iko zvino mari ndo yava kunyanya kutungamidzwa mberi vasina mari havachabatwi zvakanaka saka ishuviro yedu kuti hurumende igogadzirisa nyaya idzi kuti kana paine vanonga vabatwa vaine mhosva vagosungwa zvinozopawo trust kune vanhu kuti vagokwanisawo kutenda kuti hurumende yatigadzirisira nyaya yadai kunetsa munzvimbo dzakasiyana siyana
pane dzimwe nzira dzamuchashandisa here kuti zvichemo zvenyu zvigadziriswe
isu seZimbabwe Women Against Corruption Trust tinokoshesa iyo inonzi evidence based advocacy tinotanga taita tsvagirudzo yedu toti zvatawana izvozvo tozopawo vamwe tichipawo vehurumende kuti vagoverengawo gwaro redu kuti vagokwanisa kuwanawo zvavanowana imomo kunyanyisa zvichemo zvakabuda muvanhu nemarecommendations edu atakabudawo nawo vagokwanisa kuverengawo kuda pane zvavanozokwanisa kutorawo mugwaro redu iroro kuti zvichemo zvevanhu zvigogadziriswa kunyanyisa matambudziko ari kusangana nemadzimai nevanasikana pavanonga vachitsvaga rubetsero kumakliniki nekuzvipatara panyaya dzekubhadhariswa uori inyaya yatekeshera zvekuti vanhu vari kushuvira kuti deno hurumende yapindira nekukasira nyaya idzodzi dzigogadziriswa kuti maservices angowanikwa zvakanaka pasina kumbunyikidzwa pasina kubhadhariswa mari dzechioko muhomwe zvinova izvo zvekukanganisa utano hwevanhu takaona zvakakosha kuti madzimai ave neruzivo panyaya dzeuori kuti huri kukanganisa sei mararamiro avo nekuti zvakare vanokwanisawo kuita sei kana vasangana neuori
avo vanga vari mukuru weZimbabwe Women Against Corruption Trust muzvare Sandra Matendere vari parunhare kuHarare neStudio 7 mutauriri wemutungamiri wenyika uye vari mutevedzeri wemunyori mukuru mudare remakurukota vageorge charamba vanoti kupiwa motikari nezvimwe kwakaitwa mutungamiri wemdct vadouglas monzora kuedza kwehurumende kupomhodza gakava nevanopikisa kuti nyika ifambire mberi hurumende inoti vamonzora ndipo mukuru wemapato anopikisa mudare reparamende uye vanofanira kubatwa zvine chiremera ngatinzwei hurukuro yaitwa naBlessing Zulu weStudio 7 navacharamba apo atanga kubvunza nezvekupiwa purazi kwakaitwa vamonzora nehurumende
hameno kuti chivari kutaura nezvacho ndechii ichocho lendi yese muZimbabwe mwene wayo ndipresident Saka wanyangori mkuru opposition, uri mkuru wa burial society, uri mkuru wa masho kwa serifu daizishi. Lendi ya wane ngoji shanta yesu nindo wakati ipuwa na president. So alago ni kuti wa soropoje kuti wa mwenjiro wapuwa lendi na president. Wasinga soji kwa soropoje yo pachavu pa kupuwa lendi ya waka kukura alari. Nyangu hili shahe yekuma reserva ure yekuma A2 fund. Yese lendi yese mnikamunu nesu ndia president.
Saka wa mwenzora wa pinda seya pa wa charamba iwo wari ve bato rinopikis. Vano zoa na seimundi.
Wa mwenzora. Wanga wezi hao opo nsheni asitokutanga mjiku tichuza kwa jemi Zimbabwe pano kodzera kupuwa munda sezi kupuwa kumangaita munu wese azizi azina basa na kutu urukuba toripi na kutu chikamu choku gowanyika chikamu chakanangana mewa na wezi Zimbabwe tisinga tarifiri politisi zao tisinga tarifiri uruwara wawo singa tarifiri mzewe dawa kuti urele kana uti ipupi ayo kinongo kwa munda kana uchingi ipo nikuti urichi usha kwa chini babu so apa apana nyea za apa zawa rigesa huku peta nguwa kumusura wachini wajitenda bondo rakaoma
ko vanotika minda inenge inongo piwa kuneva nengi wakarelegera bature Zanu PF nevashoma vano pikisa wa nenge wachinzi wano jikiza na ne bato rikutonga kana utine mtunga miri wenyika
ameno kutuwano ziwa mruma mtu wewishu meniwe haka puwa apura zingwa ndaka puwa hoi chininda andri kuzani PF PR kuyo mdisi asitese taka puwa na apura zino bata garataka izana chaire lechi ewa watu angira ike evu chayo wanga waine munda kunyazura munda wangori mwa wangori mwa uwevu rangari ya peske taka wanga wa mzani yore na hewe duwe wano wariki zeko inyika atombo zaku jipolitiki zaku ngeze hii atame munda mundo kwa waro huku waripa munda hapana umbo wakuti wano supporta za mpefa atombo zaku wano kota sei so andiku ngukuti ya kupane nye hapo chakango etika chuti mcho kuti mchakzoki wa zedu mnistiri hakato waivu pane wamo wango wari kuhoko zisheni waifu nga kuti idambe
muno rewe ya pava charamba munga tanangura
waifu nga kuti munga antaru doku bawa funga hati zisha kuenga zisha zoke la suri doku bawa ramba minja iyo wata nisa wali papa wakaramba minja wakaramba matrasa waka kuwa na wagoni njimkato kukana wangu wachida kupikisa ndawa wewe kwa mepe kita ura ni shosho wakatina andidi ya mtoro zi njoku ba doku wakata ura ewe alama kukakuti hili fare chi hili fare nika saka hiko zine zicha akunye tamange beche kuti wana wana kutuzame ya tunga endi zame ndewe kutunga makoresi chaya atara ya atara right wana kutushabu diriga rafika chi muramba muru kuna ukumbira minda ya wakanka wa ramba
asika wa mwano ti ukazobuda msangano shataka ona wa mwevaka enda mupoteru mwanga wakuda kutori kwa minda azizo ite mtaore rezo zo wacha ramba
wana tumbeta mtaoro kana uka enda kupoteru uchi tsoropoza zinangwa zichimurenga zinangwa zenika mboti waenda kuhupoteli waku kumbira masanctions kumika yaku iyo nika yacho waruda kuti iyo kwa ziswe yoku pae zirayo kutuwe samsi shita kile shushu
mutawiri we mtunga miri wenyika wa George Charamba vange variparu nare muarare na Blessing Zulu we Studio 7. Tombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. Mu Newsday mamwe masangano anomirira vararidzi anoti haasi kufara nekunonoka kwehurumende kubhadha mari dzedzidzo dzevana vavo. Mwedzi mino umwe yapfuura hurumende yakazivisa kuti isabhadhara mari yedzidzo yevana vevararidzi. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavira Joe, vanoti hurumende haichataura pamusoro penyaya iyi. Zimlife.com rinoti vaimbova makurukota muhurumende yava Robert Mugabe, avo vanozivikanwa nerokuti G40, va Patrick Zwau, va Jonathan Moyo nava Stevia Kasukuere, vanyora tsamba kune vamwe vavo muZANU PF vachikumbira ruregerero pamusoro pekutsigira kwavakamboita bato rinopikisa. Vachiti havana kumbofunga zvekuva nhengo dzebato iri. NewZimbabwe.com rinoti mhuri yemutsigiri we Triple C akaura mwezi mitana tu ya pura More Blessing Ali inoti urumende irikuramba kuvaudza kuti mutumbi wa More Blessing uri kupi. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Rakanaka bomuri yeZimbabwe aiwa munzora ngataure chokwadi munzora ngataure chokwadi nyaso kumubvunzisisai chokuitwa munhu ndipamusasa kundiri muzukuru zvine aiwa chokwadi chipo nekuti anotsigira basa reSANDF munzora do zvatiri kuona isi muri yeZimbabwe zvinhu zviri pachena hazvina kunzvenga pauzukuru kana kuti paukoma aiwa do chokwadi chiripo mubvunzise mukomana mumuise pakanaka anotaura chokwadi jova anotsigira ikoko saki konga kuda kuparadza pati chete aiwise tinongoti pamberi navachamisa
vaachford guriro vari kutaura vezanupf vanoreva nhema teererai vedu vechinonzirawo riri kukakama kureva kuti havana zvavanotoziva vanototambura kuti vawise kuti zvinofamba sehavatozivi isu togara muno mumaruzevha muno tinotoziva zviri kuitika vakafa vanhu vakaurawa nezanupf vakawanda vanhu vari kutyidzirwa vakawanda saka vagurirwa ngavarege zvavambotaura vachikakama zvenyana vangavangoti havazivi chunhu panguva yava mugabhe zvetokwadi taidya tichiguta chingwa tichiwana nemari shomashoma izvo chingwa tachiona ma800 bhondi iyo yangu zara yangu yemarara vagurirwa ngavarege kudaro ngavaiti semwana wemuzimbabwe anoda shanduko vanhu vari kurohwa vanhu vari kuharaswa vanhu vari kumwa chikafu nehurumende yavamunangagwa ngavarege daro
kupiwa bheu kwavastole nokupiwa bheu kwevamwe vekunyatsini zvinoratidza kuti ZANUPF iroda kuvhara mahwani ayo kukomono wehudzi kutidzosewo kuti inziri nzira abatu riri kubata kodzero dzevanhu ndichiuya pana vamodzora vakanyepa paipai vakatorewo kuti vasangana navastole navasakala mujeri asi pazvakazoongororwa zvakaonekwa kunzi vanhu vavanga vasina kusangana vanga vanyepa ava vaakunyepa kuti vabiti vakapiwa zvakati zvakati nehurumende vabiti vaiva kubvunirwa vaakuti handina kupiwa zvinhu zvakadaro nehurumende sei vamunzuru vachishandisa manyepo zvinhu ndo zvinoratidza kuti pari kushandiswa nezanupf nyaya yangu yekupedzisira manje pamwana uyu wekuita pamuviri sezvo mwana uyu apo mwana uyu apo ngavachingotora kamadna vaone kuti baba vakasungwa ava nemwana ndewavo here zveshuwa kana asiri wavo vasungunurwe
makaita wani makaita wani vashamarari vangu kuamerica dc ini ndinoitwawo kireva mushanga madhodha dhube ndinobva kuzimbabwe chipingi musabhuku ramambo kisana ndaikumbirawo kubatsirwa ndine mwana wangu wakanyangarika waane makore maviri anoitwa vhivha mushanga madhodha dhube ndakapedzisira kutaura naye gore rapera museri achiti waiva kusoweto musouth africa mujoburg ini baba vacho ndiri kuno kutsoya nzoo saka ndaikumbirawo pane ruzhinji vanoteerera studio 7 vandibatsirewo kana veizivawo kwaari vangazondibatawo panhamba dzinoti 0649172620 opamha zvakare 0649172620 ndatenda nekunzwisisa kwenyu amen.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi mutungamiri webato rinopikisa recitizens coalition for change vanelson chamisa vanoti vanofara zvikuru kuti vatsigiri vebato ravo gumi nevana vakabudiswa mujeri mushure mekupiwa mukana wekubisa mari yechibatiso zimbabwe federation of trade unions inokurudzira hurumende nemakambani akazvimirira kuti vabhadhari vashandi vavo mari dzemabhonasi dziri mumadhora ekuamerica Tashika kumagumo chirongwa chedu chanhasi. Iva nezvo zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndine Tanonoka Wande, ndichikusiyai muna Chris Gande.